Mtauriri we this constitution, our constitution campaign, wa Alfred Zirutwe, wauza Studio 7 kutivamiriri we sangano ravo, munzumbo zakasi anasiana munyika, kusanganzira mobulawayo, vaende sama gwarwenyu nyuto kana kutipetition, vachipa zvichemo zvavo kuma office eboka re Zimbabwe Election Commission. Vadzirutwe vati zvimwe zvavari kunyunyuta nazvo inyaya yekuti vanhu vari kunzi vaunze magwaro anoratidza pavanogara kuti vagokwanisa kuvhota, vachiti mutemo uyu unoita kuti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki vasakwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Zvinhu zvakasiyana-siyana. One of them ndezvekuti nyaya yekuti maproof of residence muzimbabwenzi vanhu vanogara pano kuti vauye nemaproof of residence. Imwe yacho nyaya yekuti vanhu vakasungwa vasavhota isitota kuti vavhote because maZimbabweans ine nyaya yemadiaspora vanhu vari kunze kwenyika, they are still Zimbabweans, so vanofanira kuti vapiwe mukana kuti vavhote. It's their right. So ndozviripo pa petition iyoyo.
Vanobo Mhlanga, vanove mumiriri weThis Constitution, our Constitution Campaign kuGwanda, vati vakwanisa kuendesa gwaro ravo renyunyuto kumahofisi eZEC mudhorobha iri rikatambirwa, izvo zvinova zvaitwa ona amai Langelihle Mpofu, vanove mumiriri wesangano rimwe chete muguta reBulawayo.
Taenda hedu kumahofisi eZEC tikawana Provincial Elections Officer Mr. Ainuwe ndo watambira tsamba yedu yepetition yataendesa ikoko. Vati kamuchira zvakanaka, tachida kuvapawo nekopi yedu yeConstitution of Zimbabwe, but varamba vakati vanawo avo.
Mukuru wesangano reThis Constitution, our Constitution Campaign, Muzvare Abigail Mupambi, vati vapa ZEC kusvika musi wa20 wemwedzi uno kuti vape mhinduro pamusoro pezvichemo zvavo.
Chatinotarisira ndechekuti ZEC vakadaro havasi pavari in isolation yandikati nechirungu. Vanoto exista unokuda kweConstitution iyeyi. Vachitovawo vashandiwo vedu sevana veZimbabwe, ende handioni chingaita kuti vashandi varambe kana kuti vazvione vasingadi kuteerera mabosses avo. Naizvozvo, kana tisina kugutsikana, constitution imwe cheteyo inovaita vadhonetera futi nhasi inongotipa nzira dzakasiyana-siyana dzokuti tione kuti toita sei tiende mberi tichadzokera zvekuvanhu. Ende I want to believe ZEC inofanira kutaura ichipindura vanhu zvakare.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune veZEC panyaya iyi. Kuendeswa kwegwaro renyunyuto nesangano reThis Constitution, our Constitution Campaign kuri kuitika apo vechidiki vebato reMDCT vari kuti vachada kuratidzira pamahofisi eZEC muHarare nemuBulawayo vachichema-chemawo pamusoro pemitemo yeZEC. VaBrian Dube, avo vanove mutauriri wevechidiki mubato reMDCT uye variwo gweta rinorwira kodzero dzevanhu, vanoti hazvina maturo kuti veZEC vasimbirire pakuti vanoda kuti vanhu vave nemagwaro anoratidza kuti vanogara kupi kuti vagokwanisa kunyoresa sevavhoti.
Tinozviramba nechikonzero chokuti bumbiro redu remutemo pasection 67 subsection 3 rinopa kodzero kune munhu wese wemuZimbabwe ane makore 18 kana kupfuuridza kuti akwanise kuregista kuvhota. Saka nechikonzero ichocho hapana mumwe mutemo zvinofanira kuiswa nemumwe munhu unogona kuda kutora kana kuderedza kodzero iyoyi yekuvhota yakaiswa pasection 67. Maonero edu ndeekuti ZEC rinoda kuedza kuti ikonese vana vechidiki vakawanda kuregista kuvhota, saka naizvozvo tinorambirana nazvo.
VaBatler Tambo, vanove mutevedzeri wesangano reCenter for Public Engagement, vachishanda nechikwata chemubatanidzwa wePlatform for Leveraging Elections, Democracy and Governance kana kuti Pledge, vanoti hapana chavanoona chakaipa pakuti veZEC vati vanoda magwaro anoratidza kuti munhu anogara kupi.
Chero vanhu kana vachinotsvakira vana vavo nzvimbo dzezvikoro, kungaita grade 1, ingaita grade 0, vanoenda nawo mapepa aya tingati proof of residence. Zvakare chero vavari kuda kutora iwo zvitupa nevamwe vari kuda kutora tingati mapassport, vanowanikwa vainawo maproof of residence. Saka hapana chakaipa chokuti kana veZEC vati vari kuda iyi proof of residence. Dai tanga tichiti pane varambidzwa kuti vave vakasenga mamwe mapepa angafanana nemvura, angafanana nemagetsi kana kuti angafanana nemafoni, varambidzwa kwaneZEC, ndopata tichati nhau yeproof of residence yava dambudziko. Kasi ikwaiko zvino hapana dambudziko riripo, vanhu ngavatore mapepa aya vainde vanoregista, pachatanga urongwa hwekuregista uku, vagoregista vagovhota mugore ra2018.
Vamwe veruzhinji vari kuchema-chema kuti veZEC havazi kugadzirira nekukasika nyaya yekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota, vachiti boka iri rinogona kuzotadza kuita izvi nenzira yakanaka sezvo kwasara nguva shoma kuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.